cuff cuff.
The freak is still
a fuck and a cuff in Tababa.
He am in a shot bus.
Me look and me tell him that.
Diani anu refura, amunongo wishura. Chamunongo merura, naimambo tebura.
Senti chivenga vanhu vanopema tobvatawo ona kungenziwo vega vanoita zvitema senti chiti tinoziva vanhu newema tosema aiwa kila vakamecha kuita mapisa rema kila vane mapisa garema ndokatyora nematisi honeswa mprema nekutoti ndakaramba kuizwa kujeri neswa marema ndoenda najesu kujeru jerusarema ndinotoda kunopinda mauzayani chigaraondiani
anorefura pamunongowishura
ndeapi marefri
zvamunongomerura dai mambotevura
manje vanonoga vapindane
kuchema asi apa manyanyara atisi kuchema-chema apa apa manyanyara
umutateri rufu
mbeta mungoita yamunoita
itai
tongoita yatinoita
itai imimi muchita yamunoita anombada namachita
mbeta mungoita yamunoita tongoita yatinoita
yekuti
pazvinhu zvacho
pamwe pacho asidi
kudarozo nekuti pazvinhu zvacho
vanenge vachida kutoti kudaroso kuti vakutsare
kudaroso
bibe
zvidi kudaroso
nekuti vaito kuti unenge uri kunakirwa ngenzimbe vaida kutoti wewe kuzvimbe yewe mero saka zvitosiya rakadero taipe mero rakaende saka tero musero aiwa takaramba kuberekwa kunoiswa mushawero kufa hapana kufenda kutenda takaenda chipeta makarenda mazitateguru angu vaive varozvi saka vakapera nenda bhati inini ndoenda ndoenda vakafenda tarenda ndosiya ndaripenda kwete kuita kunge kapenda handipende motikari handisi matemba kapenda eka handishande kumudwek nekuti handizi kapenda handizi frend penda ndinotenda ndakaenda kufa kufenda kufa pasina kufenda